manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 8/2024 makaterera ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC vatereri tinoda kukuzivisai kuti nhau dzedu tinogona kuti nonokei kutanga sezvo tiri kuita dambudziko nemishina yedu iyo ichiri kuti inge ichigadziriswa navana mazvikokota saka tinogona kuti nonokei takamirira kuti mishina iyi inge ichigadziriswa asi makaterera ku Studio 7 muchikwanisa kuti bata na 7 pm pamasesa yanoti 909 am 4930 13860 15460 kilohertz per shortwave mazuva ose kana muchidawo kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kutumira mashoko ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 munokwanisa kunzwa Studio 7 kubva muvhuro kusvika musuwe svondo wega wega sezva tataura nhau dzichitanga idzo nenguva dza7 manheru kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu iri kuedza kuti inge ichigadziriswa kuti tinge tichitanga zvirongwa zvedu asi zvamuri kunge muchitarisirawo munhau dzedu dzanhasi tichange tichitaura nenyaya yemari itsva iri kunziyo Zimbabwe Gold kana kuti ZIG paine mashoko ekuti vamwe vanenge vari kuramba kuitambira tichataurawo nezve mumwe musikana wechidiki akashayawo muHarare mushure mekuondomoka kwemudhuri nemusi wemugovera tichatarisawo dzimwe nyaya dzakafanana nedzekuti pane vanhu vashanu vakafa mufiki rimwe chete nechirwere chemalaria icho chave kupararirawo kune dzimwe nzvimbo kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu isiri kunyatsoshanda zvakanaka yatiri kuedza kugadzirisa asi makaterera henyu kunepfenyuro yamunofarira yeStudio 7 takamirira kuti mishina inge ichigadzirirwa ichigadziriswa tichatarisawo nyaya yekuora kwezuva kana kuti solar eclipse nhasi munyika dzakaita seMexico America neCanada zuva riri kunziwo rinenge raora sezvo richinge ravharidzirwa nemwedzi vanhu kuchamboti svibei kune dzimwe nzvimbo kwemaminitsi anokwana iwo kuita mana pasina zuva zvese zviri kuitika nhasi muAmerica ndo dzimwe nhau dzamuchange muchipiwa pano ndo kunge mishina yedu yaita asi sezvatambotaura muchinge muchida kupinda muzvirongwa zvedu tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanodawo kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 13 8601546 kHz pa shortwave. Kana wo muchida kutitumira tsamba mbozha kana kuti ma email, munokwanisa kutumira ku studio7@voanews.com. Munokwanisa zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Kune vachangotibata tine urombo vateereri, nekuti tirikuita dambudziko nemishina yedu, ndo zvapa kuti chirongwa chedu chanhasi chinge chichinonoka kutanga. Asi vana mazvikokota vari mubishi rekuedza kuti vange vachigadzirisa mishina yedu kuti tikwanise kunge tichitefenyura chirongwa chedu chanhasi. Kune vachangotibata, tataura zvakare kuti tiri kutarisa nyaya dzakati wandei wandei nhasi, dzinosanganisira nyaya yakonzera gakava rakakura munyika yemari itsva inonzi Zimbabwe Gold. Vamwe vachitambira iyo mari, asi vamwe vachitsika madziro vachiti chakachenjedza ndo chakatanga. Tiri kutarisawo nyaya yekuondomoka kwemudhuri muguta reHarare, tichitaurawo nevamwe vakarasikirwa vakakuvara, uyewo mapurisa kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei uye zvakafambawo sei pakuondomoka kwakaita mudhuri iwoyu. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvatataura tine urombo vateereri vedu kuti tinenge taita dambudziko guru nemishina yedu yatiri kuedza kuti tinge tichigadzirisa kuti tikwanise kutanga kutepfenyura chirongwa chenyu chamunofarira cheshona.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwave kukonzera kusagadzikana munyika veruzhinji vachinetseka kutenga nekutengeserana nemari tsaru yeZimbabwe Dollar, nechikonzero chekuti vamwe vemakambani vari kuramba kutambira mari tsaru idzi. Asi nekune rimwe divi, mari itsva yeZiG haisati yatanga kutenderera. Asi vamwe vakaita sekambani yeEconet vanoti vatanga kushandisa mari yeZiG nekuAmerica mushure mekumbomira vachigadzira mishina yavo. RBZ yakazivisa nemusi wemugovera kuti mari yemunyika ichashanda kusvika mari yeZimbabwe Dollar ichashanda kusvika musi wa30 kubvumbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanoona nezvekufamba kwevanhu nemabhazi reZimbabwe Passengers Association, vatafadzwa Goliath, kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kutambira mashoko kubva kwakasiyana siyana apo mari yenyika yanga yachishanda yatinoti mabhondi iri kurambwa kuvanhu vari mubhizimisi remuchovha vari kuramba kutambira mari iyi vamwe vachiti vakuda kutambira madhora chete havachisina chivimbo nemari inoshandiswa munyika vanhu vazhinji vari kukira mabhazi nemuchovha vaomerwa zvikuru muguta reHarare
saka imi maiteiwo nemashoko amuri kutambira iwaya
patangotambirawo mashoko ekuti mari yemunyika yezimudhola kana kuti mabhondi iri kurambwa nevanhu vemichovha taendawo kunoongorora kuti uone kuti ichokwadi hongu vemichovha vachatambire mabhondi kana kuti mazimudhola vakuda maus dhola nyange uchienda panhambo diki vanga vakuramba zvichireva kuti vemichovha havasina chivimbo nemari yemunyika
zvamunofunga imi kuti ndizvo zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa matambudziko aya ndezvipi
pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kudzidzisa vanhu kuti mari itsva iri kuuya ichazenge yakamira zvakadai kutouya kuvanhu uye zvakare kuenda munhepenyuro kuve ndingangoti zvirakidzo zvemari iyoyo angava maposta maflyer anoripawo nekudzidzisa vanhu nekuti vanhu vange vachiziva mari nekutaurwa nezvayo munhepenyuro madzangara dzimu nekumwe kwese kwakadaro kuti vanhu vava nechivimbo nekuvazivisa kuti mari yemabhondi iyi ichiri kushanda kune vanayo
asiwo kubva zvaparurwa mazigawa vanhu havasi kudzidziswa here nezvavo
takutoona kuti hapana dzidziso yakawanda nenyaya yemari tanga takateererawo mumasocial media vanhu vamwe vachitaridza kugunun'una vazhinji vachiti havana chivimbo nemari itsva iyoyi zvakamboitika ndozvaakudzokererwa futi zvakare
avo vanga vari vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vachitaura naIvan Zininga westudio 7 vari parunare muHarare hatinokwanisa kubata gavhna weRBZ Dr John Mangudya tine urombo Dr John Mushayavanhu sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa asi ngatinzwei mashoko akataurwa pachirongwa chedu chelive talk nevaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vave sachigaro vekomiti inoona nezvemari muparamende vaclemens chiduwa
Confidence building haiitiki nezuva rimwe and munoziva kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure vanenge vachingoti nhonga zviya zvakamboitika zvinogona kungodzokorereka futi asi inini tangaona kuti tinogona kubhudha confidence ndechekuti kana mabhanks edu ariwo ava kushanda zvakanyanya pakubuda nerate pasina kuti rate inenge ichiitwa necentral bank ndokunga tinogona kutibatsira munhu anofanira kuti akata mari yake kubhank kana ndikati ndoda kungotora 1,000, 2,000, 10,000 yangu ndofanira kundotora handifaniri kuti ndikaenda kubhenki ndondonzi nhasi wakutora 1,000 mangwana wakutora 500 rinofanira kushanda kwese kundotenga fuel kundobhadhara mafee rive neaccess to ability asi kuti currency idhumiwe inyaya yeconfidence inyaya yetrust saka isisu tiri kuti tikangorasika panyaya yeconfidence netrust zvidhi rinorapiwa remaketi
aya anga ari mashoko evaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vave sachigaro wekomiti inoona nezvemari mudare reparamende vaclemens chiduwa musikana ane makore 10 nemapfumbamwe muzvare Yolanda Hodzi akashaya nemusi wemugovera pakaondomoka mudhuri panosangana mugwagwa inoti Chinoi Street naBank Street muHarare anonzi apedza kuvhenekwa navana chiremba kuti chii chakakonzera rufu rwake kana kuti postmortem vamwe vanhu vatanhatu vakakuvara muchiitiko ichi kuti tinzwe zvizere nezverufu rwaYolanda tabata baba vake vaSilas Hodzi
postmortem tapedza tabvisa bhodhi kupare taenda kufuneral pala mangwa ini kuma9 totora bhodhi yoenda kumba kunotoni sezvo mwana ainamata chechi yesalvation army totoenda over bhodhi kwainamatira vomboita maservices papedza kuita maservices avo around 12:01 tenga takubuda takuenda kurungwe kwakuyerekana village ndokuchanga kuna chihanga ndokuchanovigirwa mwana
Mwana wenyu uyu anga ave nemakore mangani?
Mwana uyu anga ane makore 1986 man. Anga achiita form 5 paVimbai Secondary School kuNorton. Anga achiita masubjects anoti maths, geography, crop science.
Munga tsana ngure kuti mwana wenyu akashaya uyu anga ari munhu akaita sei?
Mwana akashaya uyu anga ari musikana anga ari intelligent, akanyarara, aitamba bhora netball, aimhanya. Recently coach wachanga ati ndikukumbira mwana wenyu atambe rugby.
Ma kwanisa here kutaura nevaridzi vemudhuri wakadhirika uyu uye vari kutiwo kudii?
Takwanisa kutaura onawo mudhuri vamuridzi wemudhuri hatina kumuona, asi tangoonawo anga achizi ndiye caretaker wepo. Pataona caretaker ari kuti muridzi wepo hapo akabuda ari kunze kwenyika. Tatawozvisinei isizvi takwanisa kuita zvakadai zvakadai, so takuchienda kupi kumusha mangwana tiikuya kubuda kuenda kumusha. Zvizhinji yazomirira kubva kumapurisa kana vapedza investigation.
Asi pane chava kubatsira iwo nacho here ivo vemudhuri wekuondomokera mwanawo?
Vasati.
VaSilas Hodzi ndibaba vemwanasikana Yolanda akawirwa nemudhuri akashaya muHarare nemusi wemugovera. Vange vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo vaPesi Bauren avo vakapona tsaona iyi nepaburi retsono, asi vachitiwo mudzimai wavo amai waDzanai Bauren vakakuvara pakadonha mudhuri uyu. Ngatinzwei zvizhinji.
Rufi ichitouya kudai so iri veranda racho zvese negebhori yari. Saka pandakaona kudaro ndakabva ndajambira mukati, asi maivo ndisinai Bauri ndakatoona vachitanga vari kutevera. Sati ndaa mukati mushop handivanguzovaona manje. Ndepandakadzuka ndakutsvaga kuti ko vadzimai vaenda kupi. Ndisinotarisa kudai handisi kuvaona. Ndepandikunzwa munhu ari kudedzera akatsepewa ari pasi. Bhozi pavakadaipinda mushop sezvandaita ndofunga vakakurirwa. Vakanona kuti Rufika dai vadonhera. Saka ndopatakazama kudai nesimudza kudai avasingasimudzike. Ndibva ndadaidzira vamwe vanga varimo kuti sivabvise vanga vatsvekwa gumbo nesaidhi iri pahita. Saka ndopatakazodai tikadai tisamanikidza tichizhuva, tisamanikidza tichizhuva kusvikira ndomabvira avakazoita.
Mungati vanobatsira vefire brigade vakakurumidza kuuya here kana kuti zvinhu zvakazoitwa hazvo nevamwe vanhu vaingobatsira vachidarika?
Vefire brigade vakauya vakakwanisawo nenguva yavo ya. Handikwanisi kuti ndivape blame kana kuti chii, because necongestion yemutown 1 and nepatanga tiriwo 2 vanhu ndo vakanga vachitobatsira, vakanga varipo because mama takabvisa tichibatsira nevamwe. Uyo murume uyo wechituyo ane angane sande takarova nhingirikini kuedraivepo kuti abviske makumba anga aripo but anga akuvara musoro. Iyeye kuchipatara takatomusiya arina vaiti hanzi ari kuresuscitation iri edokta akatobuda matangatira chitindoga ndimboda daibva kuresuscitation kune munhu ari ikoko. Saka ndiko akatomhanya dokta achibva aenda. Chakaita sekunditsinonokere iambulance because iyeye wandikutaura iyeye akatora nguva apo ari munhu anga akuvara musoro. Saka ambulance ndeye akatinonokei, but fire brigade I would want to salute them. Akasvika aone nguva yavo.
Saka adzimai venyu vari kunzwa sei pari zvino?
Vari kuchema kuti musana wese nekudzika kukasi asaida ipapa kavange vakatsikirirwa napo ipapo. Saka ndo zvandandichiti maybe mangwana kana zvikaramba zvakadaro togona kudzokera tonomutsa kuti chii, because hapana kuitwapo x-ray but takangoona kuti vari vaiti.
Avo vanga vari vaPesi Bauren vachitaura vari parunare muHarare. Kanzuru yeHarare yange yambozivisa svondo rapera kuti ichapwanya midhuri yose isina kumira zvakanaka muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata meya weHarare vaJacob Mafume sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kuongorora nyaya iyi.
Ndofunga mashoko ataburita mangwana nanhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora uyezve tataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Hodzi kusatara mazite wana wakwara ni moti kare jakapwanyika akanya ichiriku endelea mbiri chuongororo
pana chati cha zika nga kusuka parisu na utichi chaka kuonzera kuondomo kako
pana chati cha zika
mutawariro mapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunare muarare Hurumende inoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera waderera pachine dzimwe nzvimbo dzaichiri kutatarika kupedza chirwere ichi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Patishiya zvikora. Kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzi sewage system yakanaka. Tanga chitoi discussa ne senior management so that I need more information, tipe ma recommendations ku local government kuti zvii zvingaitwe ikoko. Kwasara madistrict iroro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma, then we have got kuchiredzi uko kumasvingo, then we have got two madistricts ari mushamba ne Mount Darwin central doma sara mune ma main problem. Otherwise the general trend is iri kudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti pararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kubudisa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti korera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhuresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere cholera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhoresana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimba uko kana kuine magungano, kana ari mapati, kana iri michato, kana mafuneral, kana tichimhoresana toita kana mafist bump anonzi nevechidiki, kubhigana, torega kumhoresana nekushekana mahands kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisashaye maspunu yamboshandiswa neuyo yashandiswa neuyo fork nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwe azoshandisawo, kwete kuti munhu angoshandisa ibva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirwe zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushaikwa kwemvura, uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uye zvenyaya tingati pachirungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo, DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitsi.
yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurirawo mega zvamunofunga.
Apo vajoka kandimire nevatononoka hwandi apo vari sei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwanani matovharisa here? Musatirwadzisa mani, musatirwadzisa mani. Dzosai chirongwa chemakuseni, mazosai chirongwa chemakuseni mani. Totendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Ishi ndichandinoda kuzivawo ndechekuti avo mupresidendi vanonzi purezidendi avo. Zvavaimboti mabhajeti akaperera musi unounoyo kuzviro zvewechema chema nhasi unouyo kuti havana chinhu zviri kumbofamba sei. Vanoita seiko iyo mari yacho vari kuisepi kunayo munyika medu makangozara mari.
Ini ndinofunga kuti panyaya dzemari apa kuti vagadzirise nyaya yekukwira kwemitengo yemari yekunze dai vachingoti munhu anokwanisa kutora mari yake yese kubhengi kwete kuti munhu anotora mari kumusika mutema. Vanhu vazhinji vachakwanisi kutora mari mumabhengi. Ndo imwe nyaya iri kukonzeresa zvese izvozvezvo.
Yeah, panye chikafu chinogoverwa kaichika chichokwadi. Vanhu vanongopa vanhu ezano chekumamisha masabhuku ose anongopa vanhu ezano chetendwa nepo chikafu. Chekwedu guruwo kwakaoma. Mwarenga vatibatsira vakomana. Chikafu izvi zvokutoti chikafu vanonyima vamwe vanhu sevachipa vanhu ezano chete. Mwari havadi izvozvozvo. Hamunangagwanga vatendukwe nevanhu vavo ipapa apa. Ini fasta chitemerere.
Tinotenda nezvamunotipa nhau idzo. Ndaida kungotaura hangu pamusoro pamunangarwa kuti ndakaudzwa kare munangarwa kuti kune zhara achiti hei hakuna zhara, hakuna zhara. Zvino nhasi zvaakuti zhara iriko. Chibage chaaitiwo nacho akaisepi, akaisepi chibage icho munangarwa. Hakuna zhara, hakuna zhara, hakuna zhara. Chibage chai chaaitiwo nacho akaisepi. Murume uyu murume wati uraya ana kana hanya nesu murume uyu murume wati uraya iyi.
Vanhu vezanu pfu ava vanonetsa. Ipapa vanotaura havo vachiti hanzi sungai vanhu vanenge vachiita uori pakupa vanhu chikafu apa. Vatisowo ipapa pachero ukaripota kuti ndo zviri kuitika. Hazvishandi nekuti nyaya iyi vari kuiziva. Hazvina kutanga nhasi. Maripota aripo, arigara aripo akawanda. Vanotozviziva ndo zvinoitika. Zvotongoradza kuti kwavanenge vari pamusangano wacho ndochinenge chitove chitenderano ndozvavanenge vachitoudzana kuti ipai vanhu vedu vemusangano chete.
Pachikafu chiri kugoverwa vanhu ka please vanhu vasatarisa kuti uyu ndoweopposition, uyu ndoweTPC, uyu ndoweZANU PF bhozi mungauraya vanhu ngenzara uko. Ukaona purezidendi echibvuma kuti hai zara iri kuno ndoti iriko zveshuwa. Please, please nyorai vanhu mungatouraya vanhu. Number 2 tsika yekuti uyo unoshanda John uyo. Uyo une bhazi uyo, uyo ane Ford Ranger uyo, uyo ane guta uyo, uyo ane mwana anosenza UK uyo, ngaipere nyaya iyo, tsika iyo. Nyorai munhu wese, bhozi siri ukatadzawo ndinyora, hauzochu achiuyi kwauri futi zvechikafu icho chinodzoka kwachakabva.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tichange tichikurukura nezvekusvitsa makore 21 kwaita Studio 7 uyewo kuora kwezuva kana kuti solar eclipse kuri kuonekwa muMexico, America neCanada nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichishandisai nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyaya yekushandisa mari yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yokonzera mutauro munyika, vamwe vachiramba kutambira maZimbabwe dollar aishandiswa kare anofanira kupedzisira kushandiswa musi wa30 kubvumbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinowenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tabuka Ncube nhau dzeIsindebele.